Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gumiguru 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of State and Denominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi echan zvichitevera mangange achaita neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakatenda zvikuru urongwa hwemakereke uhu, asi vakatsinhira kuti pfungwa dzese dzinofanirwa kunge dzichienderana nebumbiro remutemo wenyika. Vatungamiri vemakereke ava vakanga vabuda nekurudziro iyi vachiti zvinopa nyika mukana wekuvaka chivimbo pamwe nekumutsiridza upfumi pasina kukanganiswa nezvematongerwo enyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vatenda kuti vakatambira mhinduro yakabva kumutungamiri wenyika, asi vati vanoda nguva yekuti vambotanga vagara pasi sesangano vachiziya mhinduro yavaMnangagwa iyi. Vanotiwo havasati vawana mhinduro kubva kumutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, asi vatotanga nhaurirano neumiriri weveruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga Jonga nechekuti mhinduro iyi yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi. Chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here, kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vaMnangagwa. Chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vaChamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii, uyezve tichibva pana patinoenda kupi. Chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana-siyana eorganized society kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kuti nyaya yatingabatirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti titsvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei. Ndofunga izvozvi, ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona ivo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndo ravari kutevera, saka vakwanise kubuda mariri. Imi pamaya mabudawo nekurudziro iyi, mamusina kunge maiso here nyaya yebumbiro remutemo iyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika, nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke azvigoni kuti tisati ina nyaya yebindiro kuti yekusiriasi inoziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvagwa kwenational constitutional assembly. Basa iroro rakatangwa nemakereke kuma90s. Saka makereke hazvizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious. Makereke haatori constitution mhando, anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana. Saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo. Saka hatisati taongorora kuti manyororo avaita nenhau yemutemo yakaita sei, asi nechibimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo, but inotsvaka nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini
mukati mevhiki momu pataita initial consultation? Tinoziva kuti utungamiri hwemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mutori wenhau ari kudzidzira basa rake achishanda neAlpha Media Holdings, Ruvimbo Muchenje neZuro nemapurisa muHarare apaive munzira kuenda kubasa. Mutauriri wesangano reYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti Muchenje akapfuura nepairwisana mapurisa nevanotengesera mumigwagwa zvichitevera mashoko ekushaya kwemumwe wevanotengesera mumigwagwa vatafadzwa tamangani vari muhusungwa. Munende anoti mapurisa akaona Muchenje akatakura kamera yake akatanga kumupomera mhosva yekutora mifananidzo achibva angotanga kumuzvindikita nemboma. Aka akasike kutanga kuti vatori venhau vasangane netsaona dzekurohwa nemapurisa vari mubasa ravo, sezvo iye Munende ari mumwe wevatori venhau vakarohwawo nemapurisa vachiita basa ravo. Munende anoti sesangano vari kuronga kukwidza mapurisa kumatare edzimhosva. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwei hurukuro yataita naMunende.
Ruvimbo Muchenje iye tichitaura naye iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera endheni papane vechidiki vaikonana nemapurisa aisapamutaun padhuze nepazim post muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikuvura kuti mauraisa chi mumwe wedu amakarova akafira mujeri tamangana. Saka mamwe mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu. Mapurisa echikadzi ndo akatibatai munhu erova yemunhu yatazeidi anpiteti vakati dhilai nemunhu uyo ari kutora mapicha vamwe vechirume ndovakazamhinga vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko.
Saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here?
Aiwa havana kumusunga, vakangomurova vakangomusiya. Ndipo paakazofonerawo kubasa nevamwe vanhu vo102 akabva aendeswa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa.
Saka achiri muchipatara here pari zvino?
Aiwa pari zvino ari kumba, ndaitaura naye nezero manheru nanhasi makuseni. Anga achiti hanzi musana wake ndiwo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake, hanzi ndikazorora nhasi pamwe mangwana ndinenge ndava nani. Anga achitari kufanira enda kumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa.
Saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakanisati ndataura naye, but pandataura naye nhasi makuseni anga achiti mukoko ari kugadzirira zvichaende. Saka ndizi hana kuzobvunza kuti waenda here kana kuti hausati waenda.
Tiri kuona kuti iwewo Munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reAtuzi iwe uchiita basa rako. Muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa?
Pakaitika zvakaitika muna November zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa, pakaita kamweyaka yake kuti zvinhu zvinogona kuchinja. vatapiwe nawo une zvimwe zvinhu of course zvinogona kuita sei mabatiro azvo zvinokwanisa kuchinja asi zvatakona ndezvekuti zvinhu izvi zviri kutoita hondo in actual fact media landscape yedu yakutoshatwa down zvekuti takutotya and especially kana zvichiitwa kune vechidiki vechidiki tichazoitika ndechekuti kuchagumisira kwava nevatapiwe nawo vechidiki vagara vanototya takungonyorawo nyaya dziya dziya dzekuti kuita kuti ndisaita sei ndisazobatwa kuti ndisazorowa zvinova idzo nyaya dzisingabatsiri.
Saka imiwo sesangano revatori venhau vechidiki mune zvamuri kuurongwawo kuita here pamusoro pekushungurudzwa ikoko?
Besides kuripota paroda kusuyiwa atarova majournalist nekuharasa vatapiwe nhau vechidiki vanosanzirawo inini vana Lovejoy Mtongwiza anonyorera kukesi sechat vana Ruvimbo Mchenje wekunyuzi tikuda kusuwa ekuti zvataona nechekuti majournalist aramba achingorohwa achiabhuziwa todzokera kumabasa saka uyu arova haanei nazvo munyatano dzanu ndinongorova hapana zvinoitika kwandiri saka chatakaona nechekuti apa tichienda mberi ngatibatei mazita evatirova ngatibatei mafesi avo ngatibatei kwavanoshandira tikwanise kuvatsvaka tikwanise kuvasunisisa kana vachiripiswa varipiswa kuitira kuti vave example kune mumwe ari kuda kuzorova mutapiwe nawo.
Uyu anga ari mutauriri wesangano revatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association Leopold Munhende ari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira zvafora muHong Kong nhasi zvichicherechedza kupera kwesvondo yechimakumi maviri vanhu vachiratidzira kwavari kuona sekuedza kweBeijing kuisa guta iri pasi payo. Mauto eAmerica abuda mukamba yavo hombe kune dzese iri kumaodzanyemba kweSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMark Esper vachiti mauto ese ari kuburiswa muSyria achaiswa kumawirira kweIraq, uko acharamba achienderera mberi nekudzivirira mabasa eugandanga ari kuitwa nechikwata cheIslamic State mudunhu iri. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kumborova mimhanzi, tine hurukuro naBio muimbi wechidiki. Mr. Producer, ngatimbavaroverai mimhanzi yaBio. Hanzi naBio, pfacha nengoma.
Tarira ngoma yakwenyambira, zimuka tsana usasaririra. Kangoma kekwedu kane mukurumbira, handiyazeza huruva ndateyarira. Tarira ngoma kwenyambira simukatsa ntawuzazaririra kangoma ke kwedukane mukurumbira handiyazeza urubanda de hari kazvika
kanziyo kapiyo facha nengoma piyo zvirikufamba here chimboudzawo vatereri zvizhinji otanga uchitiudzawo kuti piyo ndiye ani obva watiudzawo zvizhinji pamusoro pemimhanzi yako
yes mukoma wangu kune vatereri vangada kuziva piyo ndiro zita repastage piyo anoita musambo weafrojam piyo is 25 years old akakurira kuchitungwiza ende akatanga zvemimhanzi achingobva kuchikoro mugore ra2010
pacha nengoma akanziwa kakaipa mukoma tiudzewo zvizere pamusoro pekanziwa aka.
That was my first album, so it's an introduction to the people kuti ndauya nayo ngoma iye yekuti muchajamba zvekuti haikona
piyo ndakaona padande mutande kuti wakaburitsa video yenziyo inonzi Hande. Tiudzo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
Hande, it's a inspirational song yandakaimba ndichikurudzira vanhu kuti pane zvese zvaungave uchiita zvinoda kushinga patience and consistency kuti urambe wakadzvanya kusvika wasvika kwaunoenda.
Muri yeZimbabwe nasi muchirongwa tina piyo regai ndibokuridzirai kamwe kanziyo kake
kana tiri kwedu tiri kwedu tinoiro venguma tsano kana tiri kwedu tiri kwedu tinoiro venguma tsano tinoizvambura kuchitsungu kuidambura parusefa tinoizvambura kuchitsungu kuidambura parusefa kanya ndokanya.
Anzi na piyo tiri kwedu. Piyo ngati mbo kurukura pamusoro pealbum rako, chii chakakupa shungu dzekuda kuburitsa album?
Facha nengoma yealbumu randakatanga kunyora since 2014. Ndakatanga nditori as a sim dance artist, but passion yanga iri pakuti nditry kurowa music nemagitari. Dakara ndazongoti ndaita shunga kuti regai ndichite se ndipinde mustudio ndibudisa albumu rakasiyana nezvimwe zvandaimboita kumashure. So I was inspired by Lucky Dwe. Muno mulokal ndoinspirwa naja Praiser. Yeah.
Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzewo kuti ndeipi nziyo yaungati waburitsa yaunofarira zvikurusa, uyezve vanoda kuteerera mimhanzi yako vanofanirwa kuenda kupi?
Nziyo yandingati ndinofarira pane dzimbo dzangu dzese ipapo ndinganyepe. Nziyo dzangu dzese ndodzitreata sevana vangu, hapana yandingati ndiyo yandofarira the best kunyanya. Vanoda kuzondibata vanondibata paFacebook it's POZW, Instagram it's POZW, on YouTube it's POZW. Tine maWhatsApp group atinawo atinoshare music. Vanodawo kuzosimbisawo vachida kutengawo music yedu iri pa www.oyosmusic ndopainowanika. Ndinotenda.
Aiwa, takunzwa zvakanaka piyo, tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi muchirongwa. Muri yeZimbabwe, nguva ndeyadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3PIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki anokoneka inemufaro. Ndini wenyu Mike Hove, ndokusiyai nekanziyo kapiyo. Hanzi, amen, haleluya. Bye-bye!
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tirikupai chirongwa chezvechitendero chamunopakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pasimba.
Maneru akanaka vatereri, ndino kuchingamidza ine mufaro mune chimwe chechirongwa chedu chezvechitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament neNew Testament. Nasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini henyu?
Tinofara baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani, tiona kuzivavo zve kuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitenderano. Ndosoko zvanoreva. Saka tine sungano itsva nesungano yekare. Chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamendi maviri?
Chatinoona tichiti testamendi yekare kana kuti testamendi Old Testament. Zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwetestamendi ichazenge ichizouya testamendi itsva inenge iri mubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda kwaizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazowisa mwanakomana wake Kristu Jesu aozotipa yatinoti isusu testamendi itsva. Testamendi itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamendi yekare. Testamendi yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamendi itsva. Saka tichiti testamendi tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera vemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamendi maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba Hwande. Chiripo ndechekuti testamendi yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamendi yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa ndichapfuura kwamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wake richazodeurwa pakuchinjikwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri waya aya, Old Testament ichiri kushanda here mazuva ano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yeOld Testament inoratidza zvikuru kuti kwazvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka zvakabatana. Tingangoti zvedu Old asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri moziva kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya uyu hamuchatauri nezvemumvuri, makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendekwa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom, ndinoimba kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Mazviita baba Hwande, tatenda vateereri.
Atereri ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba munenge muine isu zvekare svondo rinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambo weAfrican Nations Championships kana kuti CHAN watambwa nhasi kuLesotho pakati peLesotho neZimbabwe wapera ari mangange 0-0. Izvi zvaikureva kuti Zimbabwe yabudirira kuenda mberi nemubatanidzwa wezvibodzwa kana kuti aggregate inoita 3-1 zvichitevera kurowa kwayakaita Lesotho mutambo wekutanga. Kokambo Kiss Dondoro kubva kune muimbi wechidiki Pio tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera manganga achaita neLesotho 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Gibbs Dube.